Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 31 Chibabu May 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabayirwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe ane mazana manomwe ane makumi mashanu nevashanu 670,755. South Africa inosimbaradza mitemo yekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Nasi America inocherechedza zuva rekurangarira magamba akafira America. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana akafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro, zvinoreva kuti vanhu vakafa nechirwere ichi vachingove chiuru chine mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevana 1594, asi vanhu gumi nemumwe 11 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayirwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe ane mazana manomwe ane makumi mashanu nevashanu 670,755. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaimbotungamira chipatara chichitungwidza Dr. Enoch Maida kuti tinzwe maonero avo.
Hurudziro yokubayirwa nhomba kana kuti vaccine yeCOVID-19 yakakosha uye inoramba ichipiwa nokuda kwokuti utachiona uhwa husati hwapera pasi rose. Totoona kuti kune dzimwe nyika kune dzimwe mhando dzeutachiona hweCOVID-19 hunenge huchitoonekwa uye hunenge huchibatwa muna vanhu vanenge vatatapura utachiona hweCOVID-19. Saka zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID-19.
Ko Dr. Maida, vaya vanenge vabayiwa nhomba asi vozobatwa nechirwere ichi zvinenge zvichifamba sei? Mungatsanangura here ipapo?
Nyangwe vakabatwa noutachiona uhwu, asi vanenge vatovana masoja emumuviri atinoti maantibodies anokwanisa kubatsira kurwisa utachiona ihwohwo kana hwapinda mumuviri, uye zvinoita kuti vasarwara nokuda kwoutachiona ihwohwo kana kuva nemasymptoms anganyanya kuvabata zvingaita kuti vasvike pakurwara kana pakuda kutobatsirika vaiswa muchipatara kana kutofa nokuda kwoutachiona ihwohwo.
Pane ongororo dziri kuitwawo nezvechirwere ichi dziri kuti kudii, sezvo tiri kuziva kuti chava nenguva chiripo chatodarika gore? Zvii zviri kubuda mutsvakurudzo idzi?
Taona kuti vazhinji vanoongorora utano hwevanhu vabatwa noutachiona hweCOVID-19 nyangwe kunyika dzakasiyana siyana pasi rose vanotoona kuti vaya vanenge vabayiwa nhomba vapiwa madhose akakwana, vanenge vava namasoja omuviri akawanda zvikuru mumuviri mavo anoita kuti vakwanise kudzivirira urwara nyangwe vachinge vabatwa noutachiona hweCOVID-19.
Zvakakosha sei izvozvo kumhuri yeZimbabwe?
Zvakakosha nyangwe munyika yekwedu yeZimbabwe nehurudziro dziri kungoitwa kuti vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID-19 uye vachipiwa madhosi ose akakwana uye vachinzwisisa kuti kusvika tasvika paya patingati panonzi pahead immunity pokuti vabayiwa nhomba yeCOVID-19 vawanda chose kudarika nyangwe vasina kubayiwa.
Kukwekwe kwakawanikwawo kamwe kamhando kechirwere cheCOVID-19 ikaka kana kuti imwe variant iri kuuraya vanhu kuIndia. Ndeipi imwe chenjedzo yamungada kupa vana veZimbabwe pari zvino, Dr. Maid?
Zvakakosha kuti vanhu varambe vachipfeka mamaski, zvakakosha kuti vanhu varambe vachisanitaiza, zvakakosha kuti vanhu varambe vachigeza maoko avo nemvura ine sipo, zvakakosha kuti vanhu varambe vachiita yatinoti physical kana kuti social distancing, uye kuti vasangoungana pose pose zvisina tarisiro zvekuva neuwandu hunenge husingatarisirwi kana husina kutarwa.
Avo vange vari vaimbotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vasimbaradza mitemo yekurwisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika yavo. Izvi zvinotevera kuziviswa kwekuti vanhu zviuru zvitatu zvine mazana manomwe nemakumi mana nevashanu vakabatwa nechirwere ichi zvondo rapera reoga. VaRamaphosa vakati kubva nhasi muvhuro vanhu havachabvumidzwa kufamba-famba pakati pemaawa a11 o'clock manheru na4 o'clock mangwanani. Vachiti zvakare vanhu vanopfuura zana havachabvumidzwa kuungana muimba kana muchivakwa chimwe chete, vachiti kuungana panze kunongobvumidzwa kana vanhu vasingapfuuri mazana maviri nevashanu. Vanodzidzisa paTshwane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanirwa kutarisisa zviri kuitika muSouth Africa kuti chirwere ichi chisaita muZimbabwe zvachiri kuita muSouth Africa.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaRamaphosa vakatura nhauro madeko vachitaura kuti nekuda kwewandu wevanhu vari kubatwa nedenda reCOVID-19 wawedzera, nyika yakuenda palevel lockdown level 2 kubva palockdown level 1 yayanga iri kwechinguva chapfuura.
Kana makazvitarisa izvi zvinorevei Dr. Mukonza?
Izvi zvinoreva kuti pane zvakawanda zvakufanira kuchinja pamaitiro ezvinhu pavanhu vari muSouth Africa. Chekutanga chandingade kutaura ndechekuti vanhu makungano anoitwa makavakiridzwa havachatenderwi kudarika nhamba ye100, vakambenge vachinzi vanofanira kusadarika 250, asi izvi zvinenge zvakunzayo 100 chaivo havafaniri kunge vachidarikidza. Makungano epanze havatenderwi kuva nhamba inodarika 250. Saka izvo zvinokuratidza kuti hurumende iri kutora mamiriro ezvinhu nenzira yakaomarara. Chechipiri, kefiu yadzoswa. Kefiu iri kunzi iri kutanga na11 PM kusvika na4 AM. Hakuna munhu anotenderwa kufamba kunze kwevashandi vanenge vachinzi ava vanosungirwa kunge vachifamba nguva idzodzo. Vemabhizimusi akaita semarestaurants nevanotengesa hwahwa vemashabhini vari kunzi na10 manheru vanofanira kunge vavhara mabhizimusi avo. Imwe nyaya yavazotaurawo inyaya yekuti South Africa yapadanho repamusoro panyaya yekubaya majekiseni kuvanhu kuti vadzivirirwe pautachiwana uhwu kana kuti vagone kusimbiswa kuti vasakanganisike zvakanyanya neutachiwana hweCOVID-19. Ndo zvimwe zvataurwa nemutungamiri wenyika.
South Africa iri kutadza kudzikisa uwandu hwevanhu vari kubata nechirwere ichi here?
South Africa iri kuzama nepese pairi kugona kuti uwandu hwevanhu hweCOVID-19 kana kuti vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 vahudzikire. Asi chatiri kuona ndechekuti chirwere ichi chiri kuramba chichiti dzokei. Ndokunga vanhu vanenge vavarayirwa, dzimwe nguva havachapfeka mamaski, dzimwe nguva pane zvimwewo zvinenge zvichiitika zviri kuita kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huwedzere, kunyanya mavhiki apfuura. zvikuonekwa kuti vanhu varikubatwa nechirwere ichi varikutowedzera vakatonanavira zviuru zvina pazuva rega rega varikunzi vatsva vabatwa nechirwere ichi. Iwaya manumbers asingafadze nekuti zvirikubva zvaratidza kuti chirwere ichi chiri kutoramba chichienda kumawere uko kusiri kudikwa neSouth Africa. Yavari kuti third wave vari kuti aiwa inenge yasvika.
Dr. Mkonza, zvakataurwa navaRamaphosa zvinobata Zimbabwe sei uye chii chinofanirwa kuitwa neZimbabwe yakatarisa zvaitwa navaRamaphosa izvi?
Zvakataurwa navaRamaphosa zvinobata Zimbabwe chaizvo nekuda kwekuti tinoziva kuti pakati peZimbabwe neSouth Africa pane kudyidzana kuripo pane zveupfumi, pane zvekugarisana nezvematongerwo enyika, uye vanhu vanofamba kubva kuSouth Africa vachienda kuZimbabwe uye kubvawo kuZimbabwe vachienda kuSouth Africa. Saka kuipa kwezvunhu munyika imwe kunotokonzeresa kuti zvinhu zviipe mune imwe nyika yacho. Saka kutoitwa kwaitwa navaRamaphosa vachiratidza kuti zvinhu zviri kuipa muSouth Africa zvinofanira kutoshungurudzawo vatungamiri vekuZimbabwe.
Avo vange vari vanodzidzisa paTshwane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Ricky Mkonza, vari parunhare neStudio 7. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevana 38,944 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nomumwe 36,591. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chemutoona kumhanzi yekuti redu takutoona bato redu guna vatungamiri redu ana Chamisa vaakunyora pamatwitter nepamafacebook nepayo vachiti register to vote. Ko toenda futi here maelections ya2023 vedu wei pasina kuitwa mareforms, electoral reforms? Zvakanaka here? Zvinobatsirei kuti tiri kundonzi tiregiste kuvhota isi vasina maelectoral reforms ari kuitiwa? Hakusi kungodzokorora zvakaitika kare here uku? Ndibatsirei ivo ipapo, ndine maridza kujobek.
Zvandishamisa ini ndakasvika pakliniki yepamuteyo kliniki ndichida kundotorawo mushonga wangu wevaccine yecovid kanzi hapana. Ndabva apo ndikaenda kuri pangwana kliniki zve vakasvika zvokanzi hapana. Saka hatizi kuti toiwanepi vaccine yedu kumaruzevha uko, tazvimirisira kuti tibayiwe vaccine mara vaccine yacho hapana. Saka hatizi kuti toitawo seiwo isu varombo tiri kumaruzevha tofawo here necovid nekushaya vaccine? Ngavatiitirewo serious nekuti iko vanhu vari kuuya vakawanda vachitoishayiwa vaccine yacho ikoko. Saka hatibatsireiwo pastudio 7 wo.
Makadi vashamarari vestudio 7, mukomanda nonoka wande namukoma Njonga kandimire. Ndoda hangu kumbobvunzavo kuti purezidendi wevanhu, purezidendi wangu, purezidendi wedu MDC Alliance vachamisa variko here? Vanyanya kunyararisa purezidendi wangu, vari raiti avo here kwavari ikoko? Vanombobudawo vachingoti mhoro savo isu sevana vavo tikagarisa tisinganzwiwo purezidendi wedu achitaura. Tinenge totongofunga kuti chii chiri kumboitika ikoko. Vachamisa woye, vana venyu isu takusuvaiwo, kana kungobudawo pamhepo mongokosorawo toziva kuti muriko.
Kazuvai vashamarari vestudio 7, ini ndinotenda mashoko akataurwa navaziyambi. zvakaitwa navaziyambi zvakangozadzikisa chete zvaigara kutaurwa neopposition nemapato akazvimirira vose nemacivic groups nethe international community kuti judiciary system yedu yaitwa captured neZANU-PF. Zvakataurwa navaziyambi zvakabudisa pachena kuti ZANU-PF behind the scenes vari kutyisidzira majaji, ndosaka vanosungwa vamwe vachinyimwa bail, vamwe vanosungwa vasina kana macharges avari kupiwa asi vachigara mutirongo kwenguva yakareba vasati vatongwa vachinyimwa bail. Sazvataurwa navaziyambi zvabudisa pachena hunhu weZANU-PF kuti ndo zvairi kuita behind the scenes. Uye ndinotenda vatongi vedare guru re-High Court avo vakaramba kutyisidzirwa vakamira nebumbiro remutemo sezvariri.
Taomerwa isusu vanhu vari kuno kusouth Africa. Zita rangu ndinonzi Queen. Ndanzwa kuti kabhineti yakagara pasi kati munhu wese achapinda ikoko achazenge achienda kuquarantine. Mubvunzo wangu kuna mai mutsvangwa ndewekuti vachatiunzira here mapasipoti kuno? Ngavachingoita kuti maticorekisa mapasipoti edu kuZimbabwe consulate, nekuti mafomu tinawo kudhara. Titori murod kuda kuuya ikoko kuzosubmita mafomu, nekuti anosubmitwa ikoko. Saka handizive kuti kabhineti zvayakafunga mutongo wayoyo wayakaita kuti yakanga yanyatsofungisisawo here kuti ruzhinji rwevanhu ruri kunze kwenyika, ende mapasipoti eruzhinji rwevanhu akaexpire, ende gore rino tiri kufanirwa kuisirwa mapemiti. Pasipoti haiswe pemiti haiswe papasipoti yakaexpire. Saka zvichafambiswa sei? Ngavatitaurirewo ipapa mai mutsvangwa, tinoda kuti vatipindure vanhu vari kunoku. Ndakamirira munhu wese ane pasipoti yakaexpire. Ndinoda kuti amai mutsvangwa vatipindure kuti tichaita sei. Ngavaregedze kutiomesera. Torekedza kuuyeko. Gore rakapera takatadza kuuya nelockdown futi. Gore rine totadza kuuya, tine vana vari ikoko, tine vabereki vari ikoko. Hamusi kubvuma futi kuti titumire grocery ikokoko muri kuritora. Muda kuti tirarame sei? Chirudzii? Imbonditaurirai amai mutsvangwa.
Ndinonzi Konsili yakapoka, ndirikufona ndiri kuJoburg. Inini ndiri kunyanyorwadziwa panhau yemaschool fees. Maschool fees nemari dzekuregista magrade 7, mafom 4 nemafom 6 dzakabuda. Ende zviri kundirwadza kuti mari idzodzo dzakawandisa. Dzakawandisisa. Zvokuti mari iyoyo vari kuitaura zvavo kuma RTGS, but ukazotora ukaisa kuma US dollars, imari yakawanda. Ende zvinhu zviri kurwadza. Zvinhu zviri kurwadza kuti hurumende iyi iri kuda vanhu here kana kuti iri kuda kuondonga upenyu hwevana nevabereki zvese. Tiri kurwadziwa, hatizivi kuti hurumende iyi, hurumende iyi kaiyikai. Hweduweka, hurumende ngainzwire vanhu tsitsi iyi. Ngainzwire vanhu tsitsi, ndo yapanyaya dzekumabhodha uku. Iye zvino ndo inoramba yakangoti shishita kuvhara bhodha, shishita kuvhara bhodha. Iyo iri ndiyo nyika iri kutotambura, iri kutotambudzika. Pachinzvimbo chokuti tivaise mutemo wokurerutsira vanhu kuti vapinde vachibuda. Hakuna nyika ine vanhu vatiri kufamba. Vanhu vari kungopfekawo mamasiki avo, masanitaizer vachidii. Saka izvozvo zvinokoniwa here kunzi zviitike muvanhu vari mubhazi vachienda kunyika dzavo vachidzoka, vanotenga nekutengesa vachipinda vachibuda. Vanhu vakapfeka mamasiki vachisanitaiza vachitedzera mutemo wecovid. Covid iriko ende iriko zveshuwa, but ngavaisewo mutemo wekuti vanhu vafambe. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Chi
Chikwata che Zamalek cheku Egypt chakaraka sha chikwata che Union Sportive Monastirien cheku Tunisia nezvigodzwa 79-63 pamutambo wema finals we Basketball Africa League wakatambirwa mukigali ku Rwanda nezuro maneru. Mutungamiri we Zimbabwe Basketball Union vaJoe Mujuru vanoti vakafadzwa neunyanzvi hwakaonekwa muzvikwata zvese zvakatamba mumakwikwi aya. Makwikwi aya akatanga vhiki rapera uye ane zvikwata gumi nezviviri zvichikweshana mumakwikwi ange achitsigirwa neNational Basketball League yekuAmerica yakabatana neBasketball Africa League. Akaandika kutanga makwikwi aya achiitwa. VaMujuru vanoti hurumende dzemuAfrica dzinofanirwa kudzidza kubva kuRwanda pamusoro pematambirwo anoitwa makwikwi akadai sezvo ane mukana wekuunza hunyanzvi nehupfumi munyika dzaanotambirwa. Vanoti shuwiro yavo ndeyekuti makwikwi aya paachazoitwa munguva inotevera awanikwe achisanganisirawo madzimai. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 achitaura nava Mujuru.
Basketball pela kukigali anupa munhu wese hope yekuti basketball iri kuramba ichisumuka akusiya munhu wese achiona kuti vision ine FIBA Africa ne NBA yekuti basketball league ite one of the biggest leagues in Africa, maybe next to football for now and perhaps better than football in the near future. Zvinenge zvichaitika bhora iranga richinakidza and it was well marketed and the response yaona yainge ichinakidza. As well as support yaipiwa ne government of Rwanda towards this, yaratidza kuti mamwe magovernments ese kuti this is the support we need to give all my sporting associations kuti bhora riite mukurumbira, as well as contributing towards sports tourism and sports Rwanda and Africa.
Maona sei mutambo wekupedzisira we Zamalek ne team yeku Tunisia.
Game of Zamalek ne team yeku Tunisia, I think here get the game regarding in quality pamusoro. Zamalek yagara yaratidza from the beginning kuti team inogona basketball. Kana iyo team yeku Tunisia, 3-2 dzakagara dzaratidza chikotanga kuti ma team aigona basketball. Chi baranidza neyazoita number 3 Petro de Luanda yeku Angola. Iyo ndiyo ngere timo ngere pamwe pangu inini pamwe vemaZimbabwe ndakawanda, because team yatinoziva vanhu atinoswera navo tichitamba tese musem confederation kunoku Southern Africa. But all the same, I think zvaitika nemawinira azvira team yeku Egypt, it's really also going to show kuti that's how much we need to work as clubs in Southern Africa, as clubs back home.
Tichiona kuti akandike kutanga tournament iyi yeBasketball Africa League ichiitirwa kuAfrica uyezve ichitanga kutambirwa kuRwanda, imi zvii zvamungadawo dai hurumende yakateerera pari zvino kuti vanzwe panyaya yemutambo iwoyu weBasketball?
I think this is a good lesson for everybody, whether vemuhurumende kana kuti vemu civil society, vemu corporate society and even the sporting society itself, kuti zvaitwa kuRwanda ziyo chinoshamisa. There is a value in supporting sports because sport really does eventually contribute towards GDP yenyika zvokutodaro. Saka I'm sure vehurumende yedu zvinhu zvaari kutarisa ende zvinhu zvaari kuti mangwana vakangowana opportunity, I'm sure vanoitora.
Tomboona zve makataura imi kuti maida kuti dai bhora iri netournament iyi yaizowanikwawo ichiunzawo madzimai mukati, mungaendeze mberi nenyaya iyi.
Basketball Africa League itournament yakanaka. Itournament iri kuunza a lot of value in terms of growth here basketball ku Africa. But one of the challenges, I call it a threat, that we are seeing was yauya iri kuvarume chete. And as a result, isu tatotanga kuzoona kana kumusha kana kuno kukuma maregions mamwe, ekuti the challenge or the threat with that would be that maclubs mazhinji achatanga kuinvest more kumabhora revarume, achatanga kukusapota bhora revarume, kwendora ane reward, ndora akupa kurumbira kunyika bhora revarume. As a result of that, takanonoka kuzirealize chekasika kuona kuti bhora redu remadzimai richatanga kudzika.
Avo vange vari mutungamiri weBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi muamerika izi wado kucherecheza zuwa rekurangarira nekukuza magamba akafira nyika ye Amerika kana kuti Memorial Day. Kubva mugore ra 1971 zuwa iri rakatarwa sezuwa rekuzorora kucherangarirwa vechiuto vakafira nyika ino. Zuwa iri rinocherechedzwa mufuro wekupedzisira wega wega mumwedzi wa Mei kana kuti chivabvu gore rose rose. Tabata chizoro ache Zimbabwe chinogara mudunhu reNorth Dakota vatawanda dzokora kuti vatudze zvavanoona nezvavanoziva nezvezuva iri.
Ari memorial ratiri kupemberera kuno nhasi izwa rakamiswa kurangarira vanhu vakafira nyika ino yeAmerica. Magamba akafira nyika ino yeAmerica kuti isununguke. Saka vanoicherechedza. Yakatanga mugore ra 1977. Kunyango zvazvo kubva ku ma 1865 vaingogara pasi vachitarisa zvainge zvaitwa nemagamba emuno kubva kuhondo dzairwa ipapo.
Rinokosheswa zvakadini zuva ranasi?
Aiwa, muno rinokosheswa nekuti tikati rakafanana nekumusa nezuva redu rinonzi remagamba 11 August, Heroes Day. Kuno ukuwo ndo equivalent yacho yeHeroes Day, asi vanhu vemuno vanoikoshesa nekuti rinokosheswa nevanhu vehurumende, rokosheswawo zvakare nevana vacho veAmerica, nekuti vanhu vemuAmerica vari kuona zvinhu zvakafirwa nevanhu. Vanhu vakaenda kunorwa hondo dzese dzavakarwa muno muAmerica vachirwira kuti vakwanise kupinda musarudzo vese zvakafanana pasina kunzi uyu mutema kana kuti uyu mudzimai. Vese iko zvino vane kodzero idzodzo. Tinoona zvakare kuti vakaenda kunorwa vachirwira nyaya yekuti vakwanise kuwana mukana wokutaura zvavaringa vachida, inonzi freedom of speech. Vakaendawo kunorwa kuti vakwanise kupinda mapato avanenge vanzwa vada, inonzi freedom of association. Saka tiri kuona kuti kodzero dzese idzi dzakafira vana veAmerica vari kudziwana. Saka vana veAmerica, vanhu vemuAmerica nesuwo vauyi tinotofarawo, vanofara nekuti zvavakarwira zviri kuonekwa. Vanhu vese vanenge vachifara, hurumende inenge ichifara, vanhu vachifara. Ndopanobva panyaya kusiyana nemuno muAmerica kuti vose vana veAmerica, vatungamiri nevatungamirwi, vari kuona zvakafira vanhu.
Zuva ranhasi iri rinocherechedzwa sei muAmerica?
Kuno kunenge kuine mabiko kwese kwese. Vanoenda magavena anoenda kunzvimbo dzavo kunovigwa vanoremekedzwa, kwakavigwa magamba. Tichatoonawo vaBiden vanenge vachiendawo kwakaenda kuno kwakavigwa magamba emuno muAmerica vachinotaura ikoko. Vabvako vobva vaenda kumabiko vonodya zvavo vachizadzikisa zvavanenge vaswera vachiita.
Ini mushari cherechedza sei kwenyu kuDakota ku?
Isu tichangoendawo kunenge zvichiitwa nagavhena vedu. Tonounganawo ikoko, tonomirawo ikoko takapfeka mamaski edu tichiteerera zvavanenge vachitaura.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reNorth Dakota muno muAmerica vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota kwakare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave 670,755. South Africa inosimbaradza mitemo yokurwisana nekupararira kwechirwere checOVID-19. Nasi America inocherechedza zuva rekurangarira magamba akafira America. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.